Chikoma Chikoma
Sarudzo semapiro akaita majeti nevakuru zvinora zvatirikuendera mberi musi wemugovera nemusi wesvondo maDCC ari kuitirwa kuwedzera kusimbisa musangano sezvo muchiziva kuti musangano weZANU-PF musangano wevanhu musangano unoda zvikuru kuti vanhu vagare vari pedyo nawo vachikwanisa kunzwa mashoko eurongwa hwese huri kuitwa nehurumende urongwa hwese huri kuitwa nemusangano ZANU-PF haidi kuti vanhu vashaye mutungamiri wekusvikira nematambudziko kana wekusvikira nemibvunzo saka kugadzirwa kweutungamiri hwematunhu kunodzikisa utungamiri hweZANU-PF kuti huende panonzi pachirongo pagrassroots saka isarudzo dzichaitwa zvekuti kune vari kugunununa aiwa musarudzo dzese dzinoitwa hakushayikwe kugunununa ndo zvinoita internal democracy asi handioni zvichitadzisa sarudzo kuenderera mberi
vamaguhu munoti neurongwa hweZANU-PF huri kuitwa hwekusarudza utungamiri pamwe chete nemashoko ataurwa navagakanji
iri kungoverengawo mumapepa nawo kuti vari kugadzira mastructures anga akambomiswa panguva yavamugabe achinzi ari kukonzera nyonganyonga saka inini ndenge ndichitarisa zvangu zvikuru sei kuti zvinobatsirei kunyika pari zvinoizvi chandingataure ndechekuti zvematongerwo enyika muzimbabwe zvakundikana muchirungu tingati politics is failed muzimbabwe pakuti tiri kuramba tiri nyika inoita sekunge iri pahondo watiri kurwisana naye wacho hasi kunyatsa kuoneka hakuna chiri kubudirira saka with or without ZANU-PF mumacommunities imomo hapana kuri kuenda nyika iri kuramba ichingomonerera ichirumwa nemasosi yakasungirirwa pamuti
vagakanji
dambudziko ratotanga mukoma tiri kutaura pamusoro pemaDCC elections arida kuitwa neZANU-PF ndofunga ndo musoro wenyaya watinawo panapa izvi zvaakutaurwa navamaguhu izvi zvazvavovega ndatiinini internal democracy muchirungu zviri kuitwa izvi zvine chekuita nemusangano weZANU-PF 1 chechipiri ZANU-PF sebato riri kutonga nekutungamirira nyika yezimbabwe rinoda kugara riine tachi kana kuti richibatana nevanhu vakarisarudza kuriisa mupawa saka maDCC izadziso yekumbiro remutemo weZANU-PF zvichiitirwa kusimbisa giraundi reZANU-PF zvichiitirwa kuti mashoko emusangano weZANU-PF mashoko ezviri kuitwa nehurumende asvike kuvanhu zvisina tsvete vanhu varegedze kudhurirwa nekutsvaga ruzivo pamusoro pemusangano weZANU-PF
vamaguhu tiri kunzwa vagakanji vari kusimbisa nyaya yeutongo hwejekerere mubato ravo asi tiri kuona pane vari kunyunyuta mungaona izvi zvichiita here kuti sarudzo idzi dzinge dzichizonzi hadzina kuchena
hadzagara hapana kuchena kuripo musarudzo dzinoitwa neZANU-PF vanotaura vachiti charity begins at home zvatinoona at the national level zvinobva muZANU-PF nekuti ndobato riri kutonga institutions akaita sana Zimbabwe Electoral Commission ma-institution anoitwa set up nehurumende yeZANU-PF so huriwo hwatinoona at the national level hunotangira muZANU mudzi yacho ndoma inomera zvatinozoona wamuti wakura munyika waane mapazi asi mudzi yacho chaiyo pane dambudziko guru renyika inoyi mafungiro eZANU-PF maonero eZANU-PF nekuti ZANU ndeeropa vanhu vanenge vachitya kuti vakakrosa pati yanhingi pake pamuperera
ngatitaurei zvinhu zvine umbowo ropa radeuka kupi kana ZANU-PF ichinzi ndeeropa chinonzi ndecheropa yenyika inoyi why because kuuya kwakaita independence rusununguko rwezimbabwe rwakauya nenzira yekuti kune vakaifira ndo panotaurwa ndeeropa ende vakafira nyika inoyi vakange vachirwa vachibva kubato reZANU-PF vaive mazanla nemazipra ndo saka ichinzi ndeeropa kunzi ndeeropa hazvino kuti inouraya vanhu zvinoreva kuti iyo yacho yakazvarwa ichibva muropa ndo saka paflegi paine red
vamaguhu tiri kuona mutemo wecovid-19 uri kurambidza kuungana kwevanhu vanodarika 100 munotarisira chii pakuungana kune ngusha vanhu vachivhota
anenge atongori manyongori mutemo uyu tese tinozviziva kuti wanga uchishandiswa kumbunyikidza kodzero dzevanhu wecivil society veopposition asi wanga usiri kubata vanhu veZANU-PF